studio 7 yashanyira chipatara cheparinyatwa uko varwere vakanga vapiwa zuva ranhasi kuti vazoonekwa nenyanzvi dzakasiyana siyana vanga vachidzorerwa kumba vachipiwa mamazuva ekuti vazodzokera. Mumwe wevarwere ava uyo asina kuda kudomwa nezita asi ane chirwere chegomarara audza studio 7 kuti nhasi kange kari kepiri achiwedzerwa mazuva ekuti avhiyiwe. Amai ava avo vanga vachiratidza kurwadziwa zvikuru vati dai hurumende yagadzirisa dambudziko raana chiremba kuitira kuti vadzokere pamabasa.
Ndandikurwara nekenza ndandauya kuno ndaonekwa chiremba andiona ati unozouya kana sitiraiki yapera, ndaifanirwa kuitwa operesheni muna August. Saka zvakati ndaiti ndandakagumiswa 4 November, saka mune mande ndakauya ndinawo namachiremba. Saka ndakazobvapo pasikov ndisina ndiona ndane nzara ndisachekera kumba. Vanyora pakati kuti munozouya bhoziko zvino theta isu kushanda machiremba anoita maoparesheni asikuya kubasa. Zvaigoneka hurumende yaiita kuti machiremba awane mari yekuti vauye kumabasa nekuti vadye vagone kubatsira isu varwere.
Vanoziva zviri kuitika vanoti pari renyatwa ine varwere vari pasi pemazana matatu vane mibhedha, asi kana zvinhu zvichifamba zvakanaka chipatara ichi chine nzvimbo yevarwere vanosvika churu chimwe nemazana maviri. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rezveutano vaObadhaya Moyo kuti hurumende ine zvirongwa zvipi kuitira kuti varwere vazobatsirikana mushure mekudzinga vana chiremba ava. Mumwe chiremba akadzingwa basa, Dr Trevor Chivandire, vaudze Studio 7 kuti vakawana tsamba yekudzingwa kwavo iri mumba mavo nezuro manheru. VaChivandire vati changa chiri chido chavo kushandira Zimbabwe, asi vati kana zvaramba vachatsvaga basa kune dzimwe nyika.
Ndingafara chaizvo kana ndikazokwanisa kushandira nyika yangu ino yeZimbabwe ndichikwanisa kuraramisa vanhu vakandikudza. Asi kuri kuti zvaramba inoo sachiremba, ndinozva kuti kune dzimwe nyika dziri kunze uko dzinodana skills zvedu. Saka inini ndo nzira yandichazoexplorawo in the end yekuti ndinyore mazama anodiwa ndikwanise zvekuenda ikoko ndinokwanisa kushanda kwandinokwanisawo kuapreciatewa semunhu akadzidza.
Vakasanobata chigaro chemunyori musangano weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr Tawanda Shakada, vati vamisa nhaurirano dzese nehurumende kusvika vana chiremba vari kudzingwa ava vadzoserwa kumabasa.
Saka kuti nhaurirano dzinge dzichitanga kuitika, machiremba ari kutiwo kusvika vamwe vavo vakadzingwa mabasa vadzoserwa kumabasa, ndonge pazove nenhaurirano dzine musoro dzinonge dzichizokwanisa kubudisa shanduko yekuti machiremba adzoke pamabasa avo. Izvikanasa zvaitika hatione pachisika nhaurirano dzine musoro.
Baba akasanobata chigaro chomubati wehomu uye vari mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr Tatuwa Mungofa, vati havatombovhundutswi nekumiswa mabasa nekuti mari yavanga vari kuhura yanga yakangofanana nekusaenda kubasa.
Pana zvachinja pamafungiro ana chiremba. Ana chiremba vanga vagara vakadzingwa mabasa kare. Ana chiremba mari yavo yanga yagara isiri kukwana. Ana chiremba vanga vamira kuenda kubasa nekuti mari yavo haisikwana kubva musi wa 3 September. Saka kudzingwa kwavaitwa mabasa kwazongoiswa pabepa, asi kudzingwa kwagara kuripo. Kudzingwa kwagara kuripo kubva even gore rino richitanga. Machiremba anga agara akatongodzingwa mabasa nekuti mari yavo yanga isingakwani. Saka chachinja hapana, machiremba edu hapana chachinja, vaakutotsvagawo dzimwe nzira dzekuti vakwanise kurarama.
Vamungofa vati kudzingwa kwavana chiremba ava panguva iyo munyika manga muine vana chiremba vashoma zvinowedzera kuipa kwezvinhu munyaya dzeutano.
Asi izvi zviri kuitika zvichizoita kuti varombo vemunyika medu kana kuti vanhu vanoda kurapwa pazvipatara zvehurumende vange vachishushikana uye vange vachitadza kubatsirwa nenguva nenyaya yekuti madokta agara ari mashoma adzingwa.
Health Services Board yakabudisa gwaro kuvatori venhau nezuro ichizivisa kuti vadzinga vana chiremba makumi manomwe nevanomwe. Sachigaro veHealth Services Board Dr Paulina Skosana vakaudza Studio 7 nezuro kuti matare ari kutonga vana chiremba vasiri kuenda kubasa ari kuenderera mberi kudzamara vana chiremba vose mazana mana vanzwika nyaya yavo. Dr. Skosana vakatiwo madhokotera anotadza kumira pamberi pematare aya anobva adzingwa basa. Tsvagiridzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti vazhinji vakadzingwa basa ava vange vachishandira pachipatara chepari renyatwa. Vana chiremba vakatanga kusenda kumabasa musi wa3 Gunyana vachiti vanoda kuti hurumende igadzirise zvichemo zvavo. Vana chiremba vakuru vakatanga kuramwa mabasa vachiti basa riri kuvaremera zvichitevera kusenda kubasa kwevana chiremba ava vachiti havana mari dzekufambisa. Kuipa kwezvinhu munyaya dzeutano kwawedzerwawo nekuramwa mabasa kwavana mukoti vemakirinika ekanzuru anova ndiwo akawanda kumisha inogara vazhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndimi Rutembo Mawere.